Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yendau dzedu dzanhasi. Muvhuro chikumi 12/2017. Mutungamiri weMDCT vamogenzvangirai vanoshora zvikuru kusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa muZambia vachiti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kusiyana netsika yekubata vanopikisa semhandu dzenyika. Vachitiwo Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika dzakabudirira kwete kutsamirana neChina chete. Komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuferefeta zvakadzama vaimbova mukuru wePublic Service Medical Aid Societies vaKatbed Dube kwete zviri kutaurwa nebepa Nhaure Herald zvekuti havachina nyaya dzavari kuferefeta. Kanzuru yeHarare inovhura nzvimbo dzekuti vagari vabhadhare mari dzavo kukanzuru vachishandisa masaisai edandemutande. Masangano evashandi pasi rose anoungana muGeneva kuSwitzerland kumusangano wepagore weInternational Labour Organization. Munhau dzemitambo, Zimbabwe inorova Liberia 3-0 mumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa musangano weMDCT wakapindwa zvine mutsindo kugweru mukupera kwesvondo uko vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu vakaungana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.